Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko amai Senzia Mapunga vanoti kana usina mwana hama nevanhu vemunharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera.
Soko rehungu Mwari nopuwa mao mabasa ohiti. Saka izvozvo zvaindirwa dzangu vana vehama dzangu vanoziva kuti nekuti havana so saka vachitibata so. Patinofunga unoendesa mwana kuchikoro kuendesa kumakosizi kuti vawane zvekudya uchimai usina kana murume kusvika mwana zoti nai. Imi makagara pana mamawa pana akabva asina ziso here pana akabva asina gumbo here kana vasirira here inga mese makaenda kuzvikoro muchidya muchiguta muchirasa saka izvozvo zvose zvinoitwa because unenge usina mwana.
Asi matambudziko akadai anenge ave kupera kune vamwe munyika sezvo munyika makaparurwa kirinika inobatsira vanonetseka mbereko paMelbourne Maternity and IVF Clinic iri mumusha weBelvedere. Izvi zviri kuitwa kuburikidza nechirongwa chokutsika vana chinonzi in vitro fertilization kana kuti IVF. Kiriniki iyi inoti IVF yakapa kuti vanhukadzi makumi matanhatu nevashanu avo vakange vane makore akawanda vachishaya mbereko vakwanise kutakura pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekutsika vana nenzira yeIVF Dr. Tinovimba Muhlanga vanoti hapana munhu asingakwanisi kuita mwana nokuti pane nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa dambudziko iri.
Nokuti kudhara pataidefina nyaya yesafertility taiitara tichiti infertility. Infertility is like watoti munhu achakwanisi kutoita mwana. Safertility you are just saying chance yokuti munhu aite mwana yakati dererei asi iripo. Ndozvatinofunga kuti munhu wese ndopaari pokuti chance yake pane ane chance yakanaka yekuti akangodai aita mwana. Umwe ane chance diki yokuti akada kutraya kuti zviitike zvakanaka naturally chance yacho idiki but munhu wese ane chance yokuita mwana.
Dr. Muhlanga vanotsanangura zvavanoita kana vachiutsika vana nenzira yeIVF iyo yakaparurwa munyika makore maviri apfuura.
Tichitaura nyaya dzeIVF zvinoreva kuti mazai emukadzi neurume wemunhurume zvinotorwa zvobuda panze zvosanganiswa kunze zvogadzira mwana kunze. Mwana wacho iyeye ndo anozodzoswa muchibereko chamai kuti azozvarwa pamberi apo ndo yatinoti IVF.
Chiremba ava vanoti munhu akasaita mwana nedzimwe nguva zvireve kuti haazvare zvachose asi kuti anenge aine dambudziko rembereko iri rinokwanisa kugadziriswa. Dr. Muhlanga vakaendera mberi vachiti munhu wese kusanganisira vanorarama neutachwana hweHIV vanokwanisawo kupinda mune chimwe chikamu chekutika vana chinonzi intrauterine insemination kana kuti IUI votobereka vana vasina utachiwana uhu.
Chirongwa chedu ichi munhu wese anokwanisa kupinda. Titoriwo nevamwe vokuti baba vanenge vane HIV mai vanenge vasina vatinogona kubatsirawo nechirongwa chedu chatitoti intrauterine insemination. Totora hurume hwababa tougeza tichiuprocesa kubvisa chirwere cheHIV tobva tainseminata kuna mai mai vosvika pakuzvara mwana asina HIV ivo vasina kubatirawo chirwere cheHIV.
Studio 7 yakataura nevagari vemunharaunda yeHarare vhiki rapera avo vanoti kushaya mbereko idambudziko guru iro raparadza michato zvokuti kunyange hazvo mhuri idzi dzine ruzivo rwezvekuutsikwa kwevana nenzira yeIVF vazhinji vacho havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nokuti chinodhura. Dr. Muhlanga vanotenda kuti chirongwa cheIVF chinodhura zvakanyanyisa zvokuti panodiwa zviuru zvakati kuti zvemadhora ekuAmerica.
Prosesi dzedu idzi tichitarisa zvongoti siyani mafigures of head anenge auda kuti munhu azokwanisa kunge achipiwa but IVF unenge wakuda kutombobata almost 1000. Chinodhura paIVF inhau yekuti madrugs atoshandisa anotidhurewo zvakare ndo amwe anotora mari yakawanda ipapo nezvinhu zvatoshandisa mulab zvinotitorewo mari yakawanda. So when you are looking at IVF you are looking at almost 3000 and then when you are looking at IUI you are looking under $400.
Dr. Muhlanga vanoti vakasundwa kutangisa chirongwa chemakiriniki okuutsika vana mushure mekunge vaona kuti mbereko munyika raiva rashungurudza mhuri dzakawandisa.
Takaitanga muZimbabwe taona kuti dambudziko rembereko rawanda muZimbabwe and masolutions anga asipo kune munhu asina mbereko. Takatanga kubatsira vanhu vemuHarare but takuwanikwa tichibatsira vanhu vese vemuZimbabwe. Makliniks eIVF muZimbabwe aripo maviri pane iri muHarare neiriko iri kuBulawayo pane dzimwe dzatiri kuda kuti tikwanise kubatsira dziri kuda kugadzirwa kuti dzikwanise kuzobatsirawo avo vasina mari but izvo zvichiri muzvirongwa
Nyanzvi munyaya dzezvembereko uye vachishanda mubazi rezveutano Dr. Robert Madzima vakatsindira zvakataurwa naDr. Mhlanga vachiti kushaya mbereko mudzimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko irori sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete vanotiwo havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko asi kuti varume vanokwanisawo kuita dambudziko iri zvakanyanya asi vazhinji vavo havadi kubuda pachena vachipomera madzimai mhosva yekusaita mbereko vana chiremba vanokurudzira kuti murume nemukadzi vaende vose kunoongororwa navana chiremba asi imwe ongororo yakaitwa neKarolinska Institute kuSweden inoratidza kuti pane mukana wakakura wekuti vana vanoberekwa IVF vanogona kufa vasati vasvika gore zvichienzaniswa nevanozvarwa nenzira kwadzo asi muAmerica vaimbove mudzimai wevaive mutungamiri wenyika yeAmerica amai Michelle Obama vanoti vakanyora mungano nyorwa yeupenyu hwavo inonzi Becoming Michelle Obama kuti ivo nava Barack Obama vakashandisa nzira yeIVF kuita vana vavo vaviri Sasha naMalia ndakamirira Studio 7 kuBelvedere muHarare ndini Kiri Mudzamiri